ndichirwara uku Blessing, ndine wana kupi mari? I'm surviving and begging. I don't have money. How can I go to Mirengo and give people money in Mirengo? And if you ask the people in Mirengo, they will tell you that I haven't been to Mirengo probably for the last 6 months or so on. So, and if you put in the Kurujire, Nyaya is in Zinotaura, Tsunami Basarose, and if you think of it, it's really right for me to be commenting about this. When you can comment, go to Pavani. Mukanda kuti atavagumbo vakazotaura handinei nazvo izvo hazvina nebasa rose chikuru ndechekuti tinoitei kuvana vezimbabwe tinoitei kuvana vemberengwa vane mberengwa vane nzara vana vezimbabwe vane nzara vana vezimbabwe havana kusununguka saka tinobhuyira kuti vanhu ivava vachinje tiri kuti isu isu tinofanira kuti tipe hope kuvanhu vemuzimbabwe tinofanira kupa hope kumavhendas tinofanira kupa hope kuvanhu vari mumaruva vari kutambura vanoshayiwa ndo zvatakamirira isu people first hatina zvizhinji zvavanotaura izvi zvinovanetsa isu tinongoda kuti mwana wezimbabwe asununguke iko zvino kune nzara tiri kuite what are the program ukangoita nezvimaraiti nezvimaoil zvaita zvino izvi zvinobatsira chii zvinokubatsira vanhu vazvomanene asi vanhu vari kutambura nemhaka yekukonewa kwedu isu savatungamiri sehurumende somusangano saka ngatigadzirei zvinhu kuitira kuti vanhu vabudirire
saka munoti zvaitwa izvi kutya kuti pada people's first ikazoita bato inenge yovhiringidza ZANUPF
chaizvo havari kutya here vanozviziva uye vatozvionera kwavanga vari kuti haiwa ukada kuti zvene people first unokuvara